isusuta kareiza maissues edu nezvataipokana nazvo maererano nedecision yakatorwa navamutswa ledi nehurumende yesouth africa kuti aiwa decision aina kutorwa zvakanaka saka kana masvika pakusaurirana sezvakaitwa nemavtp nehurumende yesouth africa constitution iri clear kuti munofanira kuenda kumatare edzimhosva munowana kutsanangurirwa nyaya yenyu masvika pakuti matare omeka decision kuti aiwa nyaya iyi inofanira kuti imire zvakadai so handifungi kuti pane chakaipa chakaitwa nemavtp holders kana neveHelen Suzman Foundation because vanhu vakawanda vanofungidzira kuti decision yakatorwa yanga iri irrational but also inotsvanda marights akawanda emamigrants ari musouth africa
ko zviri kutaurwavo neveoperation dudula izvi munozviona sei
I think dudula toziva kuti maposition ayo anga akamira pati for a very long time so hazvitishamisi kuti vaenda kudare redzimhosva kupa pressure asi zvinotitaridzawo kusarongeka kuri mavari nekuti nyaya iyi yakaenda kumatare kwenguva yakareba vaigona kujoina this court case vari shamari yedare vosvika pakujoina votove pachi yepesi kubva payakatanga but havana kuona zvakafanira vanofungidzira kuti vanokwanisa kungouya pavanenge vadira votoita zvavanenge vadira but ndotrusta kuti matare edzimhosva achatonongura nyaya zvezere opa decision iri yerational iri constitutional and iri yemaine
asi kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri kugara munyika yesouth africa zvinhu zvakamira sei pari zvino tatarisa kuti mwedzi yacho inenge iri kuswebera pedyo yekuti vadzingwe
vanhu vakawanda vane kusagadzikana muhana kuti zvichazovei mangwana ndosaka vakawandawo vakatarisa kuti vaone kuti makota achati chii vamwewo vari kuramba vachiisa tariro yavo kuti hurumende yesouth africa ichasvika painochinja position kana yanzwisisa kuti decision yavo haina chainoadiresa kusara kwekufosa vanga vaine mapepa kuti vangojoinawo vasina mapepa.